gororo ririkuenda mberi mukomajonga zvicharakudai musi wa25 na26 December dzisawana dzanga dzakadzikira toona kuti musi wa25 wakapa vanhu vatatu musi wa26 wakapa vanhu 4 zeni nezuro kwakapa vanhu vaviri asi tikuona kuti tisati tanyatsopinda muzororo ndo pakanyaita tsaona dzakawanda nhasi tazoona kuti tine tsaona yauraya vanhu vatatu kukwekwe tine bhazi radonha kugweru pakuvara vanhu 54 tine kombi yadonha kumabhuku teno pakuvara vanhu 16 saka zviri kuedza kuti vachairi vari kumhanya uyezve vachairi vari kuedza kuovhateka pavanenge vasingafaniri kunge vachiovhateka sezvaitika kukwekwe uyezve vachairi vanenge vaneta yatoti pachirungeya yafatiki ndosaka tiri kuti munhu wese kana vachinge vaneta ngavazorore vatyairiwo ngavafambe vakangwarira vasamhanye vakwese upenyu hwevanhu mumugwagwa mapurisa acharamba achidzidzisa vanhu asi kungodzidziswa nemapurisa chete hakuna chakunobatsira kana vatyairi vasingateereri vasingabatsiriwo kuti mugwagwa muve muine tsaona shoma
takaonawo mapurisa achinzi achanga akaiswa mumigwagwa nemunzvimbo dzakawanda zviri kutarisiwa here kudzikisawo kuita tsaona uku
ya zviri kubatsira nokuti maona kuti dzororo risati ratanga pakaita zvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira first lady amai ekusiliya mnangagwa zvikwata zvetrust safety council police takazobatana nevesouth africa vakauya kugwanda nekubhubhi saka munyatsoona kuti vanhu vazhinji mwaka unoyu vanga vaine chishuwo chekuti tsaona dziite shoma vanga vane chishuwo chokudzidzisa vanhu ndozvatoti zvofanira kunge zvichiitika nguva nenguva izvozvo
ko panyaya dzekuparwa kwedzimhosva tinoona kuti munguva dzemazororo idzi ndo dzinenge dzinotisimukei nyaya dzemhosva idzi
tichiri kuongorora mhosva dzisati dzanyatsotitaura kuti dzakakwira kana kuti dzakadzika tichazonopa mashoko akazara kana tasvika kuma10-15 January
tichitarisawo gore ra2019 munyaya dzemitemo zvii zvamungataurawo assistant commissioner
tichiri pakati ndofunga gore rakupera ka commissioner general vanozoita ripoti yavo nekupera kwegore tokwatsazotaura nezvai muna January ndopatoita kuona kuti mhosva dzenyika yese dzakadzikira here dzakakwira here zvinhu zvakatinetsa semapurisa ndeizvizvi zvatakagona ndeizvizvi zvatinotarisira kuita muna 2020 ndeizvizvi